akatarira wafiristia achidzoka zvakare akarangarira kuti ndiri mbeu yaAbrahama Jakobho zvamushingisa shanga akatarira wafiristia achidzoka zvakare akarangarira kuti ndiri mbeu yaAbrahama Jakobho zvamushingisa nezuro vakauya vakauya ndokundibira mwedzi wapera vakauya vakauya ndokundibira nasi vadzokazve asi havatore ii nhaka yangu zvaire yangu ndoitora Handizi hofori handina masuro asi dirimbeu beu yaAbrahama beu yaAbrahama ndichatora masuro vengi vayo inhaka yangu zvairi yangu ndoirwira inhaka yangu zvairi yangu ndoitora inhaka yangu zvairi yangu ndinoirwira kupora inhaka yako Jesu akafa kuti urarame upenyu inhaka yako kubva kuna Genesis kusvika Revelations nhaka yako asi ukasairwira uchafa uchitambura I know the land is yours but for it you got to fight every inch of ground is yours but for it you've got to fight 'cause you are the seed the seed of Abraham all your inheritance you gotta get up and fight healing is yours overcoming power is yours salvation is yours the rapture is yours 'cause you are the seed of Abraham your inheritance get up and fight just got to fight.